manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikumi 2020 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479. Gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vanopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Kusungwa kwavamoyo mucherechedzo uri pachena wekuti pane huori kuitika mukati mehurumende pane kukanganiswa kutwa basa mukati mehurumende nekuti kazhinji zvaiyera kuti makurukota abatwe nenzira iyi asi kuno zviri kutitaridza kuti pane nyaya
varwiri vekodzero dzevanhu votaura pamusoro pekusungwa kwavaObadiah Moyo
ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatapiwe nhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita savaObadiah vapinde mumatare edzimhosva nenyaya iyoyi saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei
nhasi tine hurukuro nemutori wenhau Elias Mambo uyo akatanga kubudisa nyaya yehuori pakati pekambani yedrugs international nebazi rezveutano iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Wandu wevanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479 izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevatanhatu vaine chirwere ichi nezuro vashanu vevanhu ava vakabva kusouth africa uye gumi nemumwe vanhu vagara vari munyika vanhu vapona kubva kuchirwere ichi Munyika yose vanhu vanosvika zvuru makumi matanhatu nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevasere 61,928 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana Kota rezveutano vaObadiah Moyo vamiswa pamberi pedare nhasi ndokubviswa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezvuru zvemadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Muchuchisi wenyaya iyi vaClemence Chimbari vaudza dare kuti vamwe vakapara mhosva nhatu vachishandisa masimba ehofisi yavo zvisirizvo vachimbari vati pamhosva yekutanga vamwe vakatambira tsamba kubva kuna vadelish nguwaya vanovemiriri wekambani yepapi pama llc vakashandisa simba ravo zvisirizvo zvakaita kuti kambani iyi ipihwe basa pasina kuitwa ongororo yakakwana zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inoita mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuamerica pamhosva yechipiri vachimbari vati vamoyo vakakonzeresa kuti kambani yedrugs international ipihwe tenda yekutenga mishonga yemari inoita mamiriyoni makumi mana emadhora ekuamerica pasina kuitwa ongororo yekambani iyi pamhosva yekupedzisira vamoyo vanonziwa vakakonzeresa kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengwa kwemishonga yenatfarm ipinde muchibvumirano nekambani yedrugs international chekutenga mishonga kubva kukambani iyi kunyange hazvo vaiziva kuti kambani yepapi pama nedrugs consult sagl idzo dziri pasi pekambani yedrugs Drugs International dzainge dzisina kubudirira paongororo yekuti dzinokodzera here kuita basa rehurumende. Zvichakadai, mutongi wedare vamuna matomutevedzi vati vamoyo vabhadhare madhora zviuru makumi mashanu zvema RTGS semari yechibatiso mushure mekunge hurumende yati haisi kupikisa kuti vapiwe mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo. Vamutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vamutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi vanoti vaGerald Gwinji vaimbove munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva, amai Flora Nancy Sifeku vekuNatfarm, pamwe nava George Guva Matanga vanove munyori mubazi rezvemari. Mutongi wedare atiwo vamoyo vasiye pasipoti yavo kudare. Vamoyo vanga vakamirirwa negweta ravo vaJames Mutizwa avo varamba kutaura nevatori venhau. Mutungamiri weDemocratic Party vauraya izembe vati chimbi chimbi yaitwa nyaya yavamoyo inoratidza kuti hurumende haibate nyaya zvakaenzana. Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya dzakaita sedzavamoyo ndidzo dzine vanhu vanofanirwa kugariswa mujeri kwete vanhu vanorwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Chakadai vamoyo vanzi nemutongi wedare vadzoke kudare musi wa31 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko yeAfrica, vaDeva Mazinga, vanoti kusungwa kwakaitwa vaobhadhaya moyo munongedzo mukuru wekuti muhurumende mune huori hwakanyanya.
Chekutanga zvakakosha kuti pane vasungwa panyaya yedrugs yehuori hwakaitika vanosanganisira gurukota rezveutano vaDr. Obhadhaya moyo. Asi tinofanira kucherechedza kuti nyaya iyoyi inoperera papi ndekupi kuchawira tsvimbo nedohwe. Pane acha shika here pakunzi ane mhosva otongerwa mutongo. Chakakosha ndechekuti tione kunowira tsvimbo nedohwe panyaya iyi kuti zvapasungwa gurukota rezveutano vachafambiswa here pamberi pematare edzimhosva nyaya igotambwa nenzira yakanaka yekuti zvinonzi pane awaniko aine mhosva atongerwa kugara mujeri kwenguva yakati kuti. Ndo zvakakosha nekuti iko zvino tinoziva kuti kazhinji zhinji vanhu vanongosungwa vachiregedzwa sungerege pasina kunoenda nyaya. Saka toda kuona kuti zvichapera sei panyaya yedrugs iyi.
Iko kusungwa kwavamoyo kunorevei segurukota muhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Kusungwa kwavamoyo mucherechedzo uri pachena wekuti pane huori huri kuitika mukati mehurumende, pane kukanganiswa kuitwa basa mukati mehurumende, nekuti kazhinji zvaiyera kuti makurukota abatwe nenzira iyi. Asi kono zviri kutitaridza kuti pane nyaya.
Zvavari muhusungwa kudai vamoyo vachange vachitarisirwa here kunge vachienda kubasa segurukota rezveutano?
Zvekubasa kwete havatarisirwe, ndo zvekutosiyira vamwe vanenge varipo matomu. Ndokusake vane mutevedzeri wavo Dr. Mangwiro ndo vanofanira kunge vakutonzi vabate matomu, kana kuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanogona kugadza mumwe anofanira kubata matomu panguva yakadai nyaya dzavo dzichitambwa kusvika vachenurwa nedare, kana kuti kusvika vaonekwa kuti vane mhosva zvoreva kuti basa rinenge ratoperawo.
Iwo mabatirwo ari kuitwa nyaya yehuori pakutengwa kwezvinhu zvinoshandiswa pakudzivirira chirwere checovid-19 muri kugutsikana nazvo here mabatirwo ari kuitwa nehurumende?
Hurumende haisi kubata basa iri zvakanaka nekuti pane kusajeka kwakanyanya kuti hazvisi kunzivikanwa kunoti mari iri kufamba sei, zvinhu zviri kutengwa sei. Zvinoda kuti zviitwe nenzira yakarurama. Pari zvino hatisi kugutsikana zvachose chose kuti mari iri kufamba sei, iri kusvika here kwayakafanira kuenda, uyezve mitengo yezvinhu ndiyo here yakafanira. Hazvina kujeka zvachose.
Ndezvipi zvamunotarisira kunge zvichiitwa panyaya iyi?
Tinotarisira kuti hurumende ishandise mari dzese nenzira yakatsarukana, uyezve ichitaura pachena mafambisirwo emari nezvinotengwa zvese nenzira yekuti munhu wese zvake anogona kuona kuti hapana zviri kuitika zvisina kururama. Zvakarewo tinotarisira kuti kana kuine masangano akafanana nere Anti-Corruption Commission inotungamirwa na muzvare Matanda Moyo, vapuhwe mukana uzere wekuita basa ravo wekuferefeta vasina anovavhiringidza kana kushungurudza. Ndo zvakakosha kuti pachinge paparwa mhosva, mhosva ngainangana nemwene wayo pasina anopindira munyaya idzo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Mutori wenhau weZim Morning Post uyo akatanga kuburitsa huori waiitwa nekambani yeDrugs International Elias Mambo anoti ari kufara zvikuru kuti nyaya dzaakaburitsa dzinobata kambani yeDrugs nebazi rezveutano dzava mumatare ezvimhosva.
Ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatambi venhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita sava Obadhaya vapinde mumatare edzimhosva nenyaya iyoyi. Saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei.
Chii chakapa kuti utevere nyaya yekambani yeDrugs?
Chakapa kuti tiitevere nyaya iyi ndechekuti mitengo yavaitaura yezvinhu zvavo zvavaida kutengesera hurumende yanga iri pamusorosa kudarika mitengo yezvinhu izvi muzvitoro zvedu, matoti mumafamasi. Mamaski avari kuda kutitengesera anoita iwo inodhurisisa, inoita $5. Asi iwo vanga vakaiisa pa-$28. Saka ndo zvakaita kuti tinyanye kuona kuti aiwaka panguva yekumanikidzika munguva yeCovid yakadai vanhu vopama vobirwa zviri pachena kudai zvakatisunda kuti tiferefete nyaya idzi.
Unotora sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yehuori muhurumende nekudyidzana kuri kuita kambani yeDrugs nehurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Ndinoona sokuti mukuru wehurumende vaMnangagwa yave nguva yekuti vaitore matano kuburikidza neutungamiri hwavo nemaminista avo vaone kuti huori hwapera muZimbabwe. Ndinoona sokuti vakaramba vakanyarara vari kutendedza huori kuti husvike mumaministri ose zvavo. Tichapedzisira nyika yose yangova nyika yehuori, hapana chichafamba, hapana chinobuda. Uyezve nyaya yeupfumi haienderere mberi nekuti huori hunokwadza vasina mari vakaita sevarombo vari pasi pasi vanotoda kubetserwa nehurumende. Saka kubira vanhu varombo hakusi kubira hurumende, kubira vanhu varombo.
Takanzwa hurumende mazuva mashoma apfuura ichiratidza kusafara kwayo neburitswa kuri kuitwa nhau dzakanangana nenyaya yekambani yeDrugs. Imi sevatori venhau kana muchitabasa renyu munonzwa sei mashoko akadaro kana achibva kuhurumende?
Isusu tiri kukurudzira hurumende kuti isati yaparura mashoko ayo kana kushora mabudisigo ari kuitwa nhau iyi nevatapi venhau, dai vamboferefeta. Vapedza kuferefeta kuti ndo zvatawana izvi. Pari zvino kwatiri isu tiri kutoona sekuti basa riri tiri kubata zvakanaka nekuti mutungamiri weDrugs vakamusunga havasati vamupa bhero kuti ange achibuda. Nhasi taona vaObadhaya vachisungwa vachiendeswa kumatare. Saka tiri kufara, asizve tiri kukurudzira hurumende yacho kuti ngairambe yakatarisawo zvatiri kutaura. Ndinofunga sekuti yambiro iri kubva kuvatapi venhau yakakosha kudarika kunyengedzana kurimo muhurumende.
Vasungwa vaviri ava vanguwaya nava Moyo, muri kugutsikana here kuti ndivo chete vanga vachifanirwa kunge vachibatwa nenyaya iyi kana kuti mune muonero wakasiyana?
Isu sepataitapa nhau iyi takaona kuti vaMoyo ndo vanopedzisira havo kupa mutemo wekuti ngatishandire nekambani iyi. Asi pane pande ratingati dungwe revanhu vanofanira kunge vachisungwa vose vanga vari mukati menyaya iyi, kubva kuMinistry of Health, kubva kuNatfarm, kusvika kufinance vose havaifanirwa kunge vachisungwa uyezve tirikungoramba tichingonzwa vamwe vachiti drugs ine ukama watingati usahwira nemhuri yekwavamunangagwa asi chatisina kusangana nacho umbowo hwakanyorwa pasi kuti umbowo huripo kuti ava vanodzidzana neava but nyika yose ndozvairi kutaura
pane zvimwe here zvamuri kuongorora kana kuteerera zvamuchaburitsa zvinogona kunge zvichizunza nyika yose
isu sevatape nhau kuno kuzimorning post tine mainvestigations kuferefeta kwatiri kuita kwakasiyana-siyana muhurumende yavamunangagwa pari zvino tiri kutarisana neministry yezvicherwa ministry of mines kwatiriona kuri kubvawo zvichemo zvakanyanyisa kuti ministiri iyoyi vanhu vose varimo vari kuita uori saka tichiri kuferefeta zvedu tinazvo zvatinazvo zvatioti makoti documents nemasource documents atinawo hatiri kushandisa pakuferefeta nyaya iyi ende tiri kutarisa kuti mumazuva mashoma anotevera ndofunga hurumende ichatorawo matanho ayo nezvatinenge tabudisawo
uyo angari mutori wenhau weZim Morning Post uyo akatanga kuburitsa huori hwaiitwa nekambani yeDrugs International nebazi rezveutano Elias Mambo achitaura ari parunhare ari muHarare.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndima kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye mabasa ekubatsira vaimbi uyezve nevamwe vanotambura munyika muZimbabwe apo vazhinji vane mudzimba panyaya yechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata panguva ino yeCOVID-19 kana kuti yeCoronavirus.
Makadi henyu, inini sarangu roberekwa ndinonzi Wanisai Mutandwa. Rekubasa ndinozivikanwa nerekuti mawindo muentertainment industry. Kunova ndokwandinoshanda asi paFacebook ndinozivikanwa nerekuti maimaka.
Tinoona kuti imi munoita zvekubatsira vanoita zvekuimba nezvemagitare nezvimwe sapromota. Zvakamira sei panguva ino yeCOVID-19 tichiona kuti vanhu havasi kukwanisa kuenda kunoridza?
Panguva ino hazvinambotimirira mushi nekuti vanhu vanga vakajaira kubuda kuenda kumabasa and hatingamboti tinonga blame anyone. Zvinhu zvakaitika muworld yese, COVID yakaafekta munhu wese but zvinhu kumira mushi hazvina kumira mushi noti takangogara hapana kubasa kwatiri kuenda. Hazvina kutimirira mushi zvachose, tangoti dai Mwari vangotinzwawo COVID yakurumidza kupera takwanisa kuenda kubasa noti basa redu isusu magatherings. Kana patonzi hapana gatherings zvinoreva kuti hapana basa.
Tinoona pari zvino tanga tiri kuona pane mitambo yanga ichiitwa pazvivhitivhiti nepamaFacebook nekumwe zviri kubatsira here izvi? Pane vamuri kushanda navo here vari kubatsira vamwe vanoita zvemitambo?
Mitambo yanga ichiitika pamaFacebook live neiri kuitika pamaTV yanga ichibatsira zvikuru nokuti vanga vasingaende kunoridzira mahara. Vanga vachipiwawo mari yekuti vaone chekubatsirikana nacho. Saka zvanga zvichibatsira fani ende zvanga zvichibatsirawo kuti vanhu vasanyobva vanyanyo vakanganwa kuti variko vanoexista. Nokuti vakabva vanyanyogara kumba vakangonyarara vanhu vanokurudza kuvakanganwa. Saka mitambo yanga ichiitika iyoyi imwe yacho ichiri kutoitika. zvikutova batsira zvikuru nekuti vanhu varikuramba vachivaona ende uye zvari kuvaraidza vanhu nokuti mukuvavaraidza uku kune vamwe vane tsitsi vanokwanisa kutongoti tii muisai ikoke chinhamba pina ikoke chinhamba otona muimbi yatoisirwa mari hatingashore zvedu zviri kuvatsira zvikuru pane vandinoshanda navo vanoita zvemitambo iyoyo ndanga ndichishanda naprofet passion vetwabam foundation ndovanhu ndanga ndichinyanyodyidzana navo bati pane zvinhu zvakambotimirei vakamboti vambotora ebreak asi vakati vari kudzoka zvakare kuzobatsira
tinoona zvakare kuti pane mamwe mabasa amuri kufamba imi muchiita imi samahwindo nefoundation yenyu mungatitsanangura kuti mabasa api uyezve kuti foundation yenyu inoita nezvei
ini ndichikura ndiri mwana akachengetwa nambuya kubva ndine 3 months kandapedza chikoro mbuya vakandichengeta vainzi maonei mubayiwa vamubva kwaseke mbuya ava vaipinda salvation army vanga vari mukuru mukuru wechikwata chetsitsi chinonzi legal of mess pamarikopo ndichikura handina kumboona mbuya vangu vachinyima kana vanhu vemuraini chikafu vaingobatsira vanhu saka ndakaona zvakakodzera inini kuti handina kubatsa kwanditokuenda ndakagara saka chiri kunditadzisa kutora ruoko rwasiwa nambuya vangu chii mahwindo foundation ndakaivhura gore rakapera ndainge iri foundation yandakanga ndakavhurira magitare nebhora kundozopota tichibatsira maartist nebhora sezvo ndichishanda nemaartist nenzenguva ndinomboshandawo nevanhu vebhora mbichana saka ndakazoona kuti foundation iyi sezvo ndakaivhura gore rakapera yakangogara inini wacho ndakangogara ndazvandiri vandangozviudza ndega kuti agara pandiri panapa ndimaonei mubayiwa ndakutobuda panze ndakunotsvaga rubatsiro ndakubatsira vanhu vavese vari kuda kubatsirwa neni ndakati ndikuenda for free handina maileji yandiri kuda bati ndidakungozadzikisa roko rwambuya vangu kutiwo kana vaikwanisa kubatsira ini urezve ndiri mwana wagogo akakura achiona zvavaiti zita ravo haringangoenda kana kuti unhu wavo tsika yavo haringangoenda saka ndakachuza hangu kuti ndingopinda hangu muvanhu ndichikumbira ndichibatsira panenge ndapiwa napo ipapo
pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vari kunharaunda dzipi nedzipi
naizvi ndakatanga nekubatsira salvation army ndova ndakatanga kunova ndokuchechi kwandinoendawo kwandakakura ndichiendawo ndakatanga nekubatsira salvation yami yekwaseke inonzi seke national neseke d amai vangu mukuru mukuru wehome league ikoko mwana wangu wandakabereka makanaka ndiqueen kusalvation army ikoko ndakazoenda futi kumusha kwababa wangu kwakarerwa baba vangu ndikanobatsira futi machembere nemasingle mothers ndikavapa hope sugar nemafuta nebeans ndikazoenda kuchechi kwambuya vangu kwandakakura ndichienda ikoko ndikanotsvaga chembere dzakapinda chechi nambuya vangu dzanga dziri muchikwata chetsitsi vachiri kurarama vanova 18 ndikazoenda futi kubhanget ndichishanda nemwe promota wemagitare anonzi bj bhanget ndokwaakakurirawo ndakaenda futi ndikanomubatsira ti akandipa chikafu ndikanopa vanhu vekuroman catholic ndikadzoka ndikapa vaimbi vanokwana kuita 50 vaimbi vezim danso nevaimbi vejazz neverumba dzimba mbiri dzine matriplet akangori kana ndangoya kufacebook kwangu ndichinzi ndibatsire vamwe vanogara kuadzana 6 ndakavabatsira ndikavatsvagira chikafu ndakavatsvagira mari hembe zvese vakaona rubatsiro kubva kune shamwari dzakasiyana siyana ndikazobatsira futi marabha through prophet passion mushure mekunge marabha actor wedu arwara kune vamwe vanga vamubatsira pakutanga asi isusu naprofet passion takazosvika tikazopedzisawo nawo marabha akutofamba
vanenge vachida kukubatsirai vanokubata ipapi
vanenge vachida kundibatsira vanondibata panhamba dzemuzimbabwe dzinoti +263773045907 kana kuti vanouya kufacebook peji yangu yakanzi mai maka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kademiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kademiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere cheCOVID-19 uye kuti zvii zvingaitwawo nevamwe varapi kunze kwezvipatara. Tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association ZINATA sekuru Prince Mutandi Sivanda kuti tinzwewo kuti zvii zviri kuitwawo nesangano ravo pamusoro penyaya dzeCOVID-19. Sekuru Swanda, mungatudza kuti seZINATA muri kubatawo sei nyaya yechirwere cheCOVID-19 chatekeshera munyika kudai.
Isu sesangano reZINATA tinobatawo tiri vanhu veutano primary health care muno muZimbabwe. Saka tingati sesangano tiri kuitawo tichimira panyaya yeCOVID, hatiri kuteedzerawo mitemo ye WHO iyo iitwa social distancing tukutaurira kudzova nga kana ma members edu kuti ayo ngavaite zviri kuita vamwe tione kuti tingakundesei denda irori hongu fungidziro tinayo yekuti imwe mishonga yedu yatinayo muno muZimbabwe inokwanisa kunge ichibetsera denda irori kasatisati tasvika pakuti tipuho vanhu vekuti vambonge vachimbotestwa vachishandisa mishonga yedu yechivanhu yatinayo.
Sezinata, munotarisirwa here kuti munge muchimbopiwawo mukana wekurapawo varwere vanenge vaine denda irori zvamuri kuti mishonga munogona kunge muinayo yechivanhu?
Isu sesangano rezinata tinotarisirawo kuti mudenda irori hongu chirwere chashupa pasi rese, asi isu sevarapowo vechitema takara tichishandisa unyanzvi hwedu hwemishonga yechivanhu yatinotarisira kuti dai kuri kwokuti hurumende yatipawo mukana kuti tinge tichimbotawo kuti tibate pamwe chete vachitipawo vamwe vacho varwere vanenge vabata denda iro tichionawo kuti mishonga yedu yechivanhu inokwanisa kukunda sei. Ndo zvimwe zvatinokurudzira kasi tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitevedze tsika dzedenda iroro zviri kudiwa mukudzivirira kugeza maoko mungaa mukupfekawo hembe dzinodzivirirazvimamasiki iwaya tiri kutingokurudzirawo nhengo dzedu kuti chiro mungaa kana chiro varwere vavo vari kusangana navo ngavavowo vanenge vachipfekawo zvekudzivirira ndonge kana vachishandira vanhu kasi mukutarisa tichiona nemishonga yedu yatinayo isu dzimwe nhambo tingakwanisi kuti tingave tingarikunde nekuti hatisati anyatsokusvika pakuti zvanyatsokupuwa giraundi chairiri kuti imbonyatsoshandisa iyo yenyu tione kuti inoshanda sei.
Imiwo kune vamunoona vamunoungana navo kana ungama vamunoshandira muri kuona here vanhu vari kutevedzera tsika nemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19?
Vanhu vari kuungana inde ichokwadi vanhu izvozvo havasi kunyanya kuzvichengetedza tikunde denda irori.
Sesangano rezinata, mune zvirongwawo here zvamuri kuita zvekudzidzisa vanhu pamusoro pedenda irori recovid-19?
Zinata iri mubishi izvozvi zvekuti tine programu yedu yatiri kufamba nayo yecovid yatiri kupa dzidziso varapi vedu vechivanhu nokuti ivo vari pedyo nevanhu, saka tiri kuvafundisawo futi tichitaurirawo kuvarapi vedu vechivanhu kuti ngavave vanoremekedza. Izvo zvinhu ngaa zviri zvekuti gara kupfekawo maprotective clothing iwaya. Tiri kuvakurudzira futi nhengo dzedu dzezinata kuti dzinge dzichiita saizvozvo uye kuungana wekoko kuri kuita dambudziko kuvanhu ichokwadi. Chinhu changa chiri chiri cultural chekuti vanhu vanga vakajaira ndo vanga uri upenyu wavo, saka dzimwe nguva hazvikwanisi kuti zvigushirwe zuva rimwe chete. Tine kariro yekuti vanhu vachasvika pakuti vave neruzivo rwakakwana. Dzidziso hatifaniri kuti tirinete nekumira kudzidzisa vanhu nezvechirwere checovid. Isiwo sesangano rezinata tinenge tichifambawo tichidzidzisawo nekurutivi rwedu rwechivanhu.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinokutendai zvikuru sekuru Svanda nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Svanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vamiswa mudare nhasi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Varwiri vekodzero dzevanhu votaura pamusoro pekusungwa kwavaObadhaya Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lei Studio 7, eyomsakazo we Voice of America, sisakaza sise Washington. Silusizi lamhlanje kasenelisi ukulethulela uhlelo njengesukwini ngenxa yezikhubeko ezingaphezu kwamandla ethu. Ngakho sizalethulela indaba ezimqoka esake sazidlala emoyeni. Kholisani esiliqoqele khona. Sizaphindela kunhlelo zethu konke kungalunga.
Ngulivi isikhangela udaba lokudubeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Untungamili Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuchiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi iMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, Kondolwane, Komadlambuzi, Komakhulela, eJujume, Komangubo, Kohingwe, Emalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungelazulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kubo ngeNational Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kwamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcize lela
kwakulensimu yokuthenezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikohla zisize ebantwini sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi uhulumende ulalele oryasizwa abe loncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu elizakwenela lizokwenelisa ukuthi liqophe umlando walo naloyo elalivelela luwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi, imadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu lemadlambuzi ligcwele udaka, lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yemadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phothi egcizelela.
Lona idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana, sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eThokwana, bese kufithi idamu lakoganda e-Osabeni emangwe, bese kufithi le damu lakovaka eladubukayo. La madamu asedombodema kule damu okuthiwa yi-Kariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe-4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu lemakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elitshumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela, njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu makwanda silohlupho kakhulu ngalelani damu, selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanje laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisavuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidamu elikhulu ebelingasozimede inkayi kuphela, kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane eLupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi ababiza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke ekudala lona leli damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka 1994 lo 2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi Give a Damn campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilitane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Echolocho kona kulamadamu afana leGaria, iMswigana, iGombalume, iSomlotha, ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTategulu. Owake waba ngumeli wecholocho edale leparlamente umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini njengabo cijima ngale njalo amanzi anabelethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabe kuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo garia ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzola 52, emzola 9, lemzola 8, lemzola 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni. Beleni siye ekezi
etiphendla konyongoli kunedamu kudala ladabuka lidabuye kwaza kwaba kavili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa. Kuhlandla lesithathu lokuchabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, lithe selidabukile, layekelwa, kathe selihlume utshani, ibhuma seligcwele phakathi, kusela amanzi, akuselani, inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Manengi amadamu asechabalele eMathebeleland laseMidlands, izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umpathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yake yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. Kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands umnumzana Greta Vodloza Spanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokhu ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elakomalisa emazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathesi idamu lakhona kalilangiswa manzi.
Uswanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo iMalisa, iMakoronga, iMbombela, esidikidikini, iLuvumba leHolanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenatisa izifuyo emitonjeni.
Kuphume amaxhaphozi. Khonapho manje yikho abantu abagebha khona imithombo, yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizwela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde enyakatho yemaNdebeleni lapho esike safika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Le damu lapha eGotso ngaphansi kwenduna kuthiwa uMagama. Bathanda ukubiza bethi jahe lagqibeleka idamu leli soze inkomo ziyahlupheka ukunatha zinandayo ukunatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha sowakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathola ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhophe udaka, hhayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi emathebeleleni laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuya lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kula madamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Sibuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through their MP.
Idamu leMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedala lephalamende ukuthi idamu leliyana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kwePlumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Not like the government cannot afford. People just need to be proactive.
Vathi amanzi impilo.
The Voice of America.
Uhlandla lesine lokuchabalala kwamadamu lesisezansi eMandebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifelwe yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho uCyclone Dineo, kodwa lalamhlanje lilokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMagogwe, esimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. esinye salezi zakhamizi uMnumzana Atumela Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isitshebo. Kunatiza inkomo zigotshoza siyadinwa, kumele sicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangnare, esike njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamiza kule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezingadi, nxa ngikhuluma izingadi ziyafika umaybe ku-6-7, ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi, abantu bonke laba sebelihamba la ngenxa yedamu leli. And idamu leli yilidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi lilo ini impilo yesigaba sebulambo, okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ibulambo vela yiphi. Sikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo iyagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalika behlala lapho kula mazi.
U-Alderman Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi semalitlow njalo bengukhansila wegungwe ngesikhathi leli damu lidubuka uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Jala sab changeiswa lami sengukansela ngaphi ngama chairman iminyaka mina ngikhuluma ngalo akulanto isendle lokhulumende akulanto asendle ngedamu leli. Ujala samtshela akethethi imtshela ukuthi yena uhulumende abantu babaza kufa isikhuvu lesegayisa ukufa kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala yabo yilithi phakathi ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi, umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi, akula kusela mpilo.
Ukhansila wegungu ophetheyo kwamanje uMnumzana Boketiso Linyani uthi la eselahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayicost yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngawo embundwini angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kwegungu kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate, wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawananje ngokuningi lokhu engakalungiswa ngezinye sasikhele ithalenzulayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angene edamu leGungwe adlulile ethuli. Izansi semaNdebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelana ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million zamadola $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa kwinhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela naye eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimu Albert Ncube.
Sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye leNkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leGuyu eliseGwanda South. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leGuyu ngelinye lamadamu aseleminyaka ethabalele eGwanda kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitsholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelwe lokuqeda udubo lomanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile. Isakhamuzi sesengezane uMnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leGuyu eminyakeni emibili edlulileyo kujiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu, libamba iGuyu area through Business Center Institute
kuyu police ata model D lizobamba izakhamuza sesengezani village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezive sasazi ukuthi bazothola eduzane kuyu area belisiza izinhlanzini sithola isichebo
ngaphandle kwamadamu adubukayo izakhamizi emawane eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe lemandebeleni leleshamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile esinye salezi zakhamizi umnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanqakune izulu eliningi
lele linye lalo seligqibeleka selisele kancanyane libamba nje 2 months after i-rain season
eGwanda North ematshetsheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa
kule damu levonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total kokuthi akula manzi amayo khonapho bese kulandela ele mkaje ele ulube bese kulandela ele irrigation lesizwe irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile
bekule themba lokuthi udubo lokusilela kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu lethuli manyange dam ku-Elliot Bridge entepe kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo yindawo efuna ama-irrigation so into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe sithole irrigation system silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo
ukhansila kwaward 14 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uduse emnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu
xa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba ngapha eChimanimani ngiyabona awukakathesa kulalutho olwenzakalayo baba so sifike lesigabeni sokungaphisi singathi bese sixabana lamajaha akhona ukuthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lawo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokho
umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajuma amathathu zamadola 128 million uhlulu lwendleko kahulumende lebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu osaphethe isihlalo sikasikomithi oGwanda umnumzana Judge Dube uduzulu kumele abekezele
ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa umsebenzi wokwakhiwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesana umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi
izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze enelise ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority zinwa umnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi emathebeleland lasemidlands adinga ukuvuselelwa
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams. One of them, also a good project, is in past Plumtree in the south. The other one is just north of Blawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuya lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi yemandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu lethuli manyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi entepe kuyu dalale chelesa sijubane lemanama kuthi indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation awesipasa lemangongoni lawo azathola amanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikuthule entepe ngimu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 6175 laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz.
Beli lalele umsakazo we Studio 7. Silusizi ukuthi kasenelisanga ukulethulela uhlelo lwethu njengensukwini ngenxa yezikhubeko eziphezu kwamandla ethu. Siletemba likholisile ebesiliqoqele khona.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.